Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 27, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Muzinda weAmerica muZimbabwe woita musangano wekudyidzana pakati penyika iyi neZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhaka kuVictoria Falls. Ko, chii chiri kupa kuti kukanaya muguta reHarare munenge mave kuitwa donga watonga muzinda wenyuchi mumigwagwa. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi mapurisa anodzivirira mirijonga anga akazara panze pedare ra Major Street reRotten Row muHarare pange pachinzwikwa chikumbiro chemutori wenhau Blessed Muhlanga chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekupesvedzera mirijonga. Izvi hazvina hazvo kumisa vanhu vakawanda kupinda mudare kunoratidza kutsigira kwavo Blessed. Asi mutongo hauna kuzopiwa sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji. Godwin Mangudya anotipa zvizere.
Mutongi ange achifanira kutora mutongo vaFarai Gwitima vanzi havana kukwanisa kuuya sezvo vange vaenda kurufu. Izvi zvaziviswa nemutongi Marihuana Zvogofa. Gweta raBlessed vaChris Mike vanoti hapana zvavangeite havo kana pafiwa, asi zvinopa kuti Blessed agare mutirongo kwenguva yakareba.
Usiku hwaanorara ari muhutapwa huri kuramba huchiwedzeredzwa. Saka chishuviro chedu kuti dai waro zuva remutongo rasvika tanzwa kuti matara ari kuti chii pamusoro peusungwa.
VaMike vazivisawo kuti vachuchusi vasvitsawo kudare zvakabuda mutsvakiridzo yavakaita mushure mekunge vagunun'una kudare kuti Blessed haana kubatwa zvakanaka paakasungwa.
Hazvina kukonzera kuti titaure zviri mukati meripoti iyoyi, nekuti mutongi akanzwa bail application. Mutongi akati ngapaitwe ongororo, haasati aona ripoti iyi. Nekudaro tikakutaura nezviri mairi tinge taakusvitsa dare.
Asi mapurisa anonzi ange achirambidza vatori venhau kutora mifananidzo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vashora kushungurudzwa kwaitwa vatori venhau magweta nevamwe vange vauya kudare.
Izvi zvinonyadzisa, izvi zvinosvodesa. Zvinonyadzisa kuti mapurisa anouya achimbunyikidza vana veZimbabwe vauya kuzoona nyaya yatingati international.
Vanhu vakawanda kusanganisira vatori venhau vapinda mudare nhasi kuzoratidza kutsigira kwavo Blessed. Vange vari mudare vanosanganisira Gweta vamunyaradzi Gwisai, vakambomirira Zengeza West mudare paramende vaJob Scala, nemutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Mumwewo ange ari mudare ndewechidiki mubato reCitizens Coalition for Change Stephen Sakosi Chuma, uyo ati ange auya kuzotsigira Blessed pamwe nekutapwa kwenhau kwakasununguka.
So tauya pano kuti tizosupporta musolidarity navamuhlanga, nokuti nyaya yamuhlanga inyaya iri mubumbiriro remutemo inotaura nyaya yefreedom of expression. Saka zvinorova izvo kuti kana majournalist vachisungwa kuita basa ravo rekuti vaite kuzivisa vanhu zviri kuitika munyika, what more about isusuwo zvedu vanhu in general?
Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Blessed akasungwa nemusi wemuvhuro mushure mekuzvipira kumapurisa. Ari kupomerwa mhosva yekuburitsa panhepfenyuro yeHeart and Soul TV mashoko akataurwa nenhengo yeZanu PF uye ari murwehondo yerusununguko vaBlessed Geza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatadza kutungamira nyika uye vanofanira kusiya basa kana vatadza vobviswa. Mune mwonyaya yange iri kumatare dare repamusoro reHigh Court nhasi razivisa kuti richanzwa nyaya yeJudicial Service Commission iri kupikisa mutongo wakapiwa neZimbabwe Media Commission, Zimbabwe Media Commission Public Information Committee wekuti ipe mutori wenhau Mulondolozi Njovu zvakabuda mubvunzo dzevatongi vedare repamusoro dzakaitwa gore rapera sezvinodiwa pasi pemutemo weFreedom of Information Act yave kuzonzikwa musi wa20 kurume. Njovu ari kumirirwa navamhike avo vati
saka nhasi zvaitika ndezvekuti dare ranonoka kutanga nokudaro magweta anomirira mapato akasiyana vanga vaine dzimwe nyaya dzakakosha dzakavamiririra. Tazvoisa chikumbiro chekuti dai nyaya iyi yaitwa mazuva mashoma anotevera.
Mune mwonyaya dare reHigh Court razivisawo kuti nemusi wa13 kurume richanzwa nyaya yevanozviti ndivo munyori webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu yekuti vasadzingwe mudare reparamende. Vachavangu vakadzingwa mubato mushure mekubatwa nemhosva yekusaremekedza bumbiro remutemo rebato apo vakabvisa pazvigaro kuparamende dzimwe nhengo dzebato iri. Vachavangu vari kuti vakavadzinga vaWalsh Mncube havana simba rekuita izvi vachiti havasiri mutungamiriri uye panofanira kuitwa sarudzo itsva dzevatungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kuVictoria Falls uko vabatana nameya wedhorobha iri vaPrince Moyo nevakuru vebhanga reNMB kuchingamidza vanhu vanodarika mazana maviri vari kupinda musangano weSouthern Africa US Exchange Alumni Summit. Musangano uyu wakanangana nekusimbaradza kudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dzemuSadak. Vesangano reAmerican Chamber of Commerce in Zimbabwe vari kupindawo musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe ari kupinda musangano iyi uye akapindawo muzvirongwa zvevechidiki vanowana mukana wekunodzidza kuAmerica cheMandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mulingwa kuti tinzwewo maonero avo.
Summit is summit yema programs, my exchange programs, ano fundo anewe ku nyika yeku America, kuno kutichi hostwa ni embassy yeku America yerimuno muZimbabwe. Inenge ichingosanganisa ma programs akawanda wanda, it's not just about program ine chete, pane ma programs akasiyana akaita senge Fulbright Foreign Student Program, pane Youth at Hampton Fellowship, pane Mandela Washington Fellowship, nema regional Young African Leaders Initiative chapters. Ese waema programs wayayo vanhu vanenge vakaenda kuma programs aya vakawapedza vakawakompita vanenge vakuchinzi alumni, they become vanozva vava a part of a group of vanhu vanonzi ivo ma alumni of this G of ma programs iwaya.
Akakava kechingani chirongwa ichi chichiitwa ichi?
This summit ndiye kutanga summit yakadai kuitika kwayo, iti ndosaka chizonzi inaugural. Saka it's the first of its kind yaiitwa munomu muVictoria Falls kuitira nesuwe tite tichibvusa our tourism industry uye tichishowcase the best of Zimbabwe. And hapana imwe nzvimbo iri nani yekuunza vanhu vekunze kwenyika kuti vauye vaone kunaka kwenyika yedu senge mutaun rino remuVictoria Falls.
Icho chinangwa chikurukuru pachirongwa ichi ndechekuti kudini?
Kuungana kwayaita iri kuedza kuunganidza ma leaders, ma entrepreneurs, ma innovators, you know, vese ivavavo vanhu vadeza kuti vauye under one roof. Ndiko kona kutaura zita reumwe anenge anyezikanwa nevanhu anonzi Terry ari iye in the agro economy business, you know, one person is in Jakasiana Siana, Tinawa Planet, Takasangana Tete, under one group, which are the three Sangani, three partnerships, and the program, you know, really under the theme Advancing Innovative Solutions to Global Challenges. Sakatanga to Sangana to Chuone Sana, Nezi, to the Kuiti, Katisha, who knew that Tinima Solutions, the Kutikana Tavakana, Rajo Zokera, to know Kuma communities, able to Chua Bekara or Kutavina.
Muzvare Chiedza Mulingwa vanga vari parunare ku Victoria Falls na Ivan Zininga West Studio 7. Vatereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yekuti mukwanise kuenda pa WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radza Karere Kera. Vagari vemuguta reHarare vari kuchema-chema nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemotokari mumugwagwa mizhinji dzinobva pamwongo weguta iri zvikuru sei kana kwanaya. Vamwe vanoti vari kuzosvika kudzimba pakati peusiku nekuti motokari dzinenge dzangoungana panzvimbo imwe chete dzisingafambe. Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Mumwe weavo vari kuchema nemotokari dziri kutadza kufamba zvakanaka muguta reHarare kana kwanaya ndiva Peter Nyapetwa, mugari wemumusha wevazhinji weAirport, zvekare vari munyori wesangano rinomirira kodzero dzevagari vemunzvimbo iyi reAirport Residents Development Association.
Kangonaya chete muguta reHarare kutyaira kwavo kunenge kwakukachamadza vanenge vasingatatedzi mitemo inofanira kunge ichichidzwa mumugwagwa, ende njodzi mumugwagwa dzinobva dzawedzera.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe United Deregulated Commuter Operators vaFrederick Maguraminga vanoti makombi anofamba zvakanaka muguta, asi vanakurira nyoka menyu kune vemishikashika nevanhuwo nje vavati ndidzo nhubu.
My private motorist, mune vanhu vari kupaka vachiita madhiri avo whether ndeye forex I don't know. Vanongopaka pavanoda pasina kana kumakwa, havana mari kana vanobhadhara kukanzuro. But same people unonzwa vachiti makombi. Nyika yeZimbabwe ngatiregerei kungoti kana tisina hunhu toda kungorasira nyaya kumakombi. Kumakombi kwaane hunhu, ngativaombererewo maoko.
Dzimwe nguva vatyairi vedzimotokari vanogara pamigwagwa kwemaawa anodarika mashanu. Parwendo runomboita maminitsi makumi matatu, motokari dzakatsikirirana kunge hove dzemugaba dzisingafambi. Izvi zvinokonzerawo kuti mota dzinobatsira veruzhinji dzakaita semaambirenzi dzinodzimura moto nedzemapurisa dzitadze kufamba nyore, izvo zvinozoisa upenyu hwevamwe munjodzi huru. Vanhuwo zvavo vanotadza kusvika kudzimba nenguva, kuchitiwo mafuta edzimotokari anopera munhu asina kwamboenda zvinozopinda muhomwe dzevatyairi. Vamwe vanoti chiri kupa kuti migwagwa iite wada watonga muzinda wenyuchi inyaya yekuti vanotyaira makombi nemishikashika vanenge vachiita nhange mutange vachida kuti vaite nzendo dzakawanda kuitira kuti vatambirewo mari iri nani pazuva. Asi vangonika tsvairo sachigaro wesangano rinomirira varidzi vemakombi muHarare reGreater Harare Commuter Operators vanozviramba.
Zvinotaurwa nevanhu kuti mari dzinogona kunzi mutyairi ngave ne 120-150 idzodzo tinodzinzwa, asi isu hatidzioni. Mari dzatinoona $60, $70 imari shoma shoma pane mari dzinotaurwa. Mafambiro anoita mota kuenda nekudzoka anenge achizikanwa zuva rega rega. Saka mari dzatinotara dzine dzakatotarisa zvese izvozvo kuitira kuti tisape pressure yakanyanya kuvatyairi vedu.
Mutauriri weZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vayambirawo veruzhinji kuti varemekedzewo mapurisa anenge ari pamharadzano dzemigwagwa achibatsira kuti motokari nevanhu zvifambe zvakanaka.
Sometimes isusu hatidi kuteerera kumapurisa aya anenge ari pamaintersections. Ufaindi kuti mupurisa anenge achipa madirections mumunhu achitoitawo zvaka, asi tikangotarisa nekuteerera zvinenge zvichitaurwa nemapurisa ari pamaintersections ipapa zvinhu zvedu zvinotirerukira.
Mutauriri wechikamu chehurumende chinoona nezvekufamba zvakanaka pamigwagwa cheTraffic Safety Council of Zimbabwe, amai Lucy Kuwandira, vakurudzirawo vatyairi vedzimotokari kuti vatevedze mitemo yemumigwagwa.
Zvatiri munguva yekunaya zvakakosha kupanana mikana wekufamba tichitevedzera mitemo yakatarwa muhighway code yekufamba zvakanaka pamigwagwa. zvakakoshawo zvakare kuti vachikairi vasiye tsika yekuvamba mamwe malanes ayo atinoti pachirungu creation of third lanes kuitira kuti tisaite congestion yakanyanya pamigwagwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vakaudza Studio 7 kuti dai kanzuru ichipiwa mari inoringana nehurumende kubudikidza nechikamu chezinara zvichida dai migwagwa ichigadzirwawo sezvo mizhinji ichinzi haichina kumira zvakanaka izvo zvokanganisa mafambiro edzimotokari. Asi vamwe vanoti hapasi kuda kungogadziridzwa migwagwa chete asi kuitambanudza kuti ikure vachiti motokari dzawandisawo muguta guru umu. Dambudziko rekuungana kwemotokari panzvimbo imwe muHarare runowanzoitika mangwanani nemanheru oga oga vanhu pavanenge vachienda nekudzoka kumabasa. Dambudziko iri rinozonyanyisa kana kwanaya sezvo mimwe migwagwa ichizotadza kufambika yazara nemvura iyo inenge isiri kuraswa nekuda kwekuvhara kwemigero inofanirwa kunge ichiita basa iri. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vanhu vemuHarare vaseke zvavo vachiti kana kwanaya motokari dzemuguta ravo dzinofuta dzotadza kukwana zvakanaka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weVatican wazivisa kuti Pope Francis vave kuita vachinzwa zviri nani kunyangwe vachiri muchipatara mavakapinda kubva musi wa 14 kukadzi. Itsvo yavo inonzi yange isina kumira zvakanaka inonzi yave nani, asi vanewo chirwere chemapapu nechikosoro. Pope vakatanga kutungamira maRoma muna 2013. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu gumi nemumwe vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara mushure mekunge paita kuputika muguta reBukavu pamusangano wange uchiitwa nevakapandukira hurumende veM23 avo vari kutsigirwa neRwanda. M23 yakatora guta reBukavu mavhiki adarika. Kusungwa kwemutori wenhau weAlpha Media Holdings Blessed Mhlanga achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kwakonzera gakava munyika, vamwe vachitsigira danho rakatorwa nemapurisa asi vamwe vachiri shora. Blessed akasungwa achinzi aida kupesvedzera mhirizhonga paakataura nemurwiri wehondo yerusununguko ari nhengo yezanu PF vaBlessing Geza vari kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaGodfrey Kurauone pamwe neGweta vari nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nekusungwa kwemutori wenhau uyu.
Chekutanga ndinoti hurumende haina chayakaita kana chayakatadza. Mapurisa kunyange achibhadharwa nehurumende anoshanda akazvimiririra semapurisa. Vamhlanga vakaita dambudziko rekuti vari kufungidzirwa kuti vakatyora mutemo. Zvinozoonekwa nedare kuti mutemo wakatyorwa here kana kuti hausi. Zviripo ndezvekuti nyaya yevamhlanga iri pakati nepakati pekutyora mutemo nekusatyora mutemo, pekutyora kodzero nekusatyora kodzero. Saka tikatarisa nyaya yevamhlanga hazvireve kuti hurumende ndobasa rayo, asi iri kuedza kudzivirira vanhu kubva mukupinda munyongano nekuda kweyatingati pachirungu irresponsible reporting.
Vakuraone manzwa zvataurwa naDr. Mavaza.
Vamhlanga havana mutemo wakatyora. Sajournalist vane kodzero yekuinterviewa ani nani wavanoshuvira kuinterviewa. Vamhlanga vakainterviewa vaGeza. If there's anything that was said chaikonzera mhirizhonga kana chaitangisa vanhu chakataurwa navaGeza noti nevamhlanga. Vamhlanga only what he did was his job kuinterviewa vaGeza. And secondly, vamhlanga havasivo vakatransmita anything. Whatever was transmitted was transmitted by HSTV inoshandira vamhlanga. Vamhlanga havasivo owner of HSTV. Vamhlanga havasivo director or CEO of HSTV. Vamhlanga is just a mere journalist of that organization. So zvino ndichamisa kana iwo ZANU-PF yako kana kuti mapurisa akundosunga vamuhlanga nokuti kwanzi kambani yenyu yabudisa mashoko akati nakati nakati ezisa muhlanga ndiye CEO. Tachipiri mukoma Jonga takambozviona zvavakugaba vachiri president. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namahiya. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namadzimu tsvangwa. Kana waite interview namatima danda huwe hovete at that time. Vakaura Genesis Mugabe. Asi takuzviona nhasi pana munangagwa. But ivo pachaimu yavo vamunangagwa vachida kutorapiwa kuna vamugabe. Vanhu vavo vakati mavhetirenzi avo vakaita mainterview asingaperi zuva nezuva. But none of them was arrested. So I'm surprised nhasi vakuona sekuti vamuhlanga vaita mhosva nekuti vainterviewa mavhetirenzi. That's so wrong.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavhasa. Pindurai tinzwe Dr. Mavhasa.
Chokutanga ndechekuti panguva yamugabe vanhu vakasungwa vamatema danda vamahiya vakasungwa kana muchatondera mahovhesi akaungana mudare achichema vakasungwa havana kusungwa navamugabe vakasungwa nemapurisa pane mutemo wavanenge vachikora kana tichitaura nekunonzi kukura pakutengesera nhau dzedu tinotarisa nyaya mune dzimwe nyika zvakaita seamerica kana kuno kubritain ukataura nemunhu anoonekwa nenyika kana kuti semuterrorist ukapublisha zvaanenge ataura kana kuti mashoko avataura unosungwa. Al Jazeera yakatobhanwa muamerica mazuva aBin Laden payanga yaenderera mberi ichitaura zvaanenge ataura zvaanenge aburitsa yanga isadiwe munyika dzakawanda nekuti yainzi uri kuburitsa mashoko anokonzera nyongano munyika ino. Saka mashoko akaburitswa navamuhlanga ane potential yekukonzera nyongano muZimbabwe. Ndokusaka mapurisa avatora kuti vabvunzudze ori dzakamira sei.
Vakura uone tichiona zvaitika izvi mungaona here vamwe vemasangano enhau vachitya kubata nyaya dzakarerekera kune dzaiburiswa navamuhlanga idzi.
Ndadera nyaya yenyu mukoma Jonga ndoda kupindura mavhaza kuti vakasumba vana mahiya kana matema danda ndiyo vakasumba as war veterans because ndo vanga vataura mashoko ainzi vegovernment anosungisa havana kusunga majournalist. Chechipiri mukoma Jonga mubvunza vanobvunza ZANU-PF iri kuita izvi kutsikidzira majournalist kuti arege kubudisa kutsemuka kuri kuitika muZANU-PF. Vakuda kutsikidzira majournalist kuti arege kutora nhau yezviri kuitika muZANU-PF. Kurwisana kuitika muZANU-PF ndokwakuakuta majournalist munhu wese atye kutova nezvazvo.
Dr. Mavhaza, tipete chirongwa, chii chiri kuitawo kuti mapurisa anga achizoenda kune vanhu vakatambira nhau vasingasunge vageza?
Vageza iko zvino munhu ari kutsvagiwa nemapurisa saka vanga kusungwawo. Isu tiri kuti takaita kuti vasungwe vamuhlanga tichazobuda pachena panopinda nyaya yemudare. Asi vanofanirwa kuzoratidza pachena kuti pane umboi here wakakwana waita kuti usungwe. Saka iko zvino izvi tingatambirira kuona umboo hwacho.
Vakuraone.
Inini like what I always say nguva dzose ndezvekuti vanhu vezano kana mungaapa mukana kutaura vanotaura zvamunoona kuti amanyepo nepasipo vagodfeda zvingadifendeki vakakuudzai kuti ava pamaita bridge nepasina rwizi. That's who they are. But chokwadi anochiziva mavaza kuti kusungwa kwaBlessed Mhlanga hakuti pamutemo nekuti vamusungira mhosva yasina kupara. Blessed Mhlanga haana mhosva yakapara as a journalist. It's his duty kuburitsa nhau whether nhau wadzifarira kana unaodzifarira. That's your own business.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vaimbovakanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza vari kuBritain. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC. VaTrump vanoti vari kuda kuti vanyorerane chibvumirano neUkraine chekuti vapiwe zviwanikwa nezvicherwa zvemunyika iyi semuripo wekubatsira kwakaita America nezvombo muhondo pakati peUkraine neRussia. VaZelensky vanoti vanoda kuti America izvipirewo kuti ichavabatsira mukudzivirirwa kwenyika yavo uye kuti vatenderwe kupinda mubatanidzwa wenyika dzakabudirira wekuzvidzivirira weNATO. Asi vaTrump vari kuramba izvi vachiti zvekuti nyika iyi ive nhengo yesangano reNATO ndizvo zviri kukonzera hondo. Muguzi ya nizunya ii, Mavelas Mhlanganya uye we Studio 7, abata vanongo ranyazi shumatungi rwe inyika, vashanda nisenga nore concerned Citizen Zimbabwe vatim muringai.
Kazhinji tinoziva kuti relationship iri between Britain ne America yakabva kure and vanodyidzana mune zvakawanda. Saka mukutaura kwavo nhasi ndofunga vanenge vachitaura nekusimbisa kwemarelations avo nehondo yakanyanya kuUkraine nezviri kuitika pasi rose.
Tombotarisa nyaya yemitero, mungaona zvichizewa here pamusangano uyu?
Ndokuzvona zvichitaura ndosaka paya Britain yakaita inonzi Brexit nokuti yaida kubuda muEuropean Union ichida kunegotiate madeal ayo oga. 25% iri kutaurwa iyi yekuisa pamaEuropean Union inenge ichigadzirisa maekonomi yenyika dzakawanda nokuti vanenge vachidyidzana mune zvinhu zvakati wandei. Uye tinoziva kuti like manufacturing zvemota maparts mazhinji anobva kuEurope. Saka ehe, kutaura kwavo nhasi vanenge vachainkluda nyaya idzodzo dzematarifu.
Tombotarisa kuti mangwana mutungamiri wenyika yeUkraine vaZelensky vachange vari muno muWashington vachisanganawo zvakare navaTrump. Munoona vachizozeya nezvei vaviri ava?
Tokuona kuti vakawirirana musuno nenyaya yemare earth minerals kana kuti upfumi wepasi kana nagoridhe kana zvimwe zvakadaro zviri muUkraine. Saka ndokuona kunge iri nyaya yekutanga nokuti Ukraine yakabatsirwa neUnited States zvakanyanya munyaya yehondo yavo neRussia and vachataura futi nenyaya ndofunga yekupinda muNATO iyo iri kupisidzira nyaya yekurwa kwavari kuita neRussia.
Munoona pachizobuda zvinooneka here? Nekuti tinoona kuti pakatomboitwa mimwe misangano uye zvevaZelensky vachikumbira ivo kuti vange vari pamisangano iyi inoitwa pakati peAmerica neRussia.
Ndirikutoona zvichobudirira nokuti inini maonero angu ndinoona kunge vaTrump vanoshandisa pressure negotiation tactics zvokuti munhu wese anenge ane kuchema kwake kana maonero ake anouya achitora zvinenge zviripo noti zvaanenge achida. Saka kutaurana kwavachaita uku kunenge kuchabuditsa zvakawanda uye nekumisa kwehondo nokuti tikuziva kuti vaTrump vachasangana futi nevaPutin mazuva ari kutevera.
Vatimu Ringai vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Iko zvino tochimbonzwa kubva kuvateereri vedu.
Maswiri, tuda kutaura panyaya yevanhu vakafira kuStilfontein. Vamadzipi vadii kutora mafotos evanhu ivavo? Toziva zvedu kuti pachivanhu chedu kutumira mafoto evanhu vakafa hazvitenderwi pasocial media, but vakanyanya kutsvaga rubatsiro. Munhu anogona kuzotorekognisa munhu wake aona foto, because kuno kuSouth Africa vakawanda vanhu vatomboshandisa mazita avo, plus vanhu vakawanda vano vasina mapepa. Saka kuti woziva kuti munhu wangu pamwe ndiye anga ariko, maybe mwati wane 17 years akabva kumusha. Saka mukatumira mafoto tokona kuti basirei futi, munogona kuti kuona kuti hama yangu.
Vana mukomanda nanoka wandinana kuma blessings Zulu nechiti aiwa basa ramunoita ibasa hombe, basa rinorema. Saka zvinoda kutendwa izvozvo zvamunotiitira kunga muiti zvisazvinoitika mukati menyika yeZimbabwe, nekuti imo jamu changu mukati menyika yeZimbabwe chokwadi chacho yacho havachifariri. Asi imimi muripo pakubaya panhongonya chako chaipo kuti nani nani uri mugomba nari pasi pemvura ange einzwa zvazviri kuitika kubudikidza ndimi dai manga musipo ingadai ari mahwani. Saka ndokutendai
pa Studio 7 muri sei apo, munodakara here, munotamba here apo? Inini ndiri kuchema chema ndiri kuno kuSouth Africa, but ndiri kuchema chema nyaya yeZimbabwe. Hei, Zimbabwe ide vakwanisa kudzakisawo mutengo wemapasipoti, ngekuti mapasipoti haasi kutoreka, ari kudhura apo. Inyika isina mabasa, tinenge tichida kuenda kune dzimweni nyika tishande. Taakuguma hei kunana South Africa unono taakudzingirirwa sembwa, kuita kiti netsuro nemapurisa unono havichambotoshandi. Saka hei, ndinobatokumbira kuti veminista vemapasipoti pasipoti dei vakandiya yayo vakwanisa kuzvikwawo zvachema changu zvandiri kubuya. Pasipoti ikamboitawa 500 rand hai inenge iri nani, kwete mari dzinobhuyiwa idzi. Aa, pakashata pakashata. Ndini gweja wechipare.
Mangwanani akanaka pastudio 7.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune vakwanisa kupinda muchirongwa chedu chanhasi kungoti nguva ndo yadyanana. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutaura nemadzimai nezvavari kuedza kuita kusimudzira upenyu hwavo kunyangwe zvinhu zvaoma munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 27 kuNhlolanja 2025 ngutabaka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are used to behavior either kuta uyagula umantshi kumbe kuta khona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking about.
Umthetho ndaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezulu kwesicelo sentatheli izindaba uBlessed Muhlanga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo.
So for the first time ever, sithethe ama alumni from different countries, over 10 different countries in Africa, ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu owe Southern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls. Umongameli Donald Trump uthumangameli Zelensky wakale Ukraine uza kuya eWhite House kusasa ukuyasayina isivumelano sokuba eMelika lembe amatshali gugu atholakala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezulu kwesicelo sentatheli izindaba uBlessed Muhlanga esokuthi akhulule ngemali yesibambiso ibail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo esethe samacala okwethula imbiko ephehla udlakela. Abachuchisi bathi uMuhlanga wephula umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act kungxoxo azenza lelunga lezano PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke embusweni. Umantshi uFarai Gwatima ubemele ethule isinqumo sakhe namuhla, kodwa umantshi obebambe isikhundla sakhe wazise inkantolo ukuthi uGwatima uzakwahlulela ikusasa ngoba namuhla ubeye emfeni. Igqwetha likaMuhlanga lithi kumele ekhululwe ngoba ebotshelwe ize, kodwa abathuthisi bathi kumele eqhubeke evalelwe ngoba ulakho ukuphazamisa abafakazi phambilini kokuthethwa kwecala. Sixoxele igqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
We are not surprised by that kind of behavior. We are used to behavior either kuta uyagula umantshi kumbe kuta khona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking. They do not put the welfare of the accused person at the heart of everything. All these are delaying tactics, and it's very unfair ukuthi in the 21st century in Zimbabwe we still have a very compromised judiciary that reports to politics. It's sad. Kube kumele nxa kathi umantshi engakwanisi ukubuya efelwe, yeah, imfa no one knows kuyayenzakala, but she can send someone to read i-judgment yakhe ukuthi hayi mina ngithe umuntu kaphi ibhele kumbe kancitshwe. And it's said ukuthi we still have ukuthi umantshi nguye uzamelemelelwe nxa engekho, a decision can't be passed. They can give it to someone else to do that. It's unfair And what is leading to is kusasa kuzvata rako usekulile, so that this guy spends another weekend in prison. That's where it's leading.
Kusasa konapo ubona ekhululwa ngebeyili yini?
We have seen from previous cases abantu who are viewed as being against the establishment vele kabakhululwa. Ibeyili nale yezaba isigwebo sakhe. Up until he gets to the High Court, and from the High Court, Supreme Court, iloko ibhodi njalo encitshwe ibeyili. And also, nxa kuyukuthi ngabale nhlanhla laye bemnike, it will be on very strict conditions, which will make his job difficult, if not impossible, to do as a journalist. Those are the two extremes. Angibone phi ibheyili, ngizabona kusasa manje naloyo engabuyanga, and then spending the next weekend in remand prison, and then thereafter, sokuthiwa khona izitori zabe zilokho zibuya. Angaphiwa, it will be on very strict conditions. Angibone ebuyela emsebenzini, kuyabe sebemvala umlomo ukuthi engasakhulumi, can't do anything.
Umnumzana Pardon Ntapfumane iligqwetha obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo umthethwandaba weHigh Court lawo uhlehlise ukuhluzwa kwedaba olwakhwezwa intathelizindaba umlondolozi Ndlovu, yena ofuna iJudicial Service Commission iveze imiklomelo eyatholwa ngabantu abakhethwa ukuba ngabahluleli balenkantolo ngemva kokuvivinywa kwabo phambi komphakathi nyakenye. UNdlovu waphiwa imvume yokuthola imininingwane le yiZimbabwe Media Commission, kodwa iJudicial Service Commission iyakuphikisa lokho. Kudaba olufanayo, inhlanganiso yeReporters Without Borders ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthwalise nzima intatheli zindaba. Ithi eleZimbabwe likusigaba sokulikhulu lamachumi ayisithupha 116 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithiyangalombili 180 kungalani yokukhululeka kwentatheli zindaba emhlabeni wonke jikelele eGlobal Press Freedom Index esanda kwethulwa. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa uqalise ukuthwalisa nzima intatheli zindaba kulandela ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye intatheli zindaba ezike zathwaliswa nzima nguhulumende nguHopel Chingono, uGarikai Mafirakureva, loWisdom Mutsungayiri, ababesethweswa amacala ahambelana lezombusazwe. Kodwa uhulumende uthi zikhululekile intatheli zindaba eZimbabwe. Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu oweSouthern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls okulabantu abafika amakhulu amabili ababekunhlelo ezigoqela eMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, iHerbert Humphrey Fulbright Fellowship lezinye. Umhlangano lo ukhokhelwa ngomele eleMelika eZimbabwe wambasada Pamela Tremont otshele abasemhlanganeni lo ukuthi kuqakathekile ukudlelana kwaba bekunhlelo zonke zeMelika ezithuthukisa amazwe achiyeneyo. Abasemhlanganeni lo badabuka emazweni achiyeneyo asezansi yeAfrika. Sixoxe lomnumzana Ben Germain Ncube, omunye wababekuhlelo lweyale.
So for the first time ever, among alumni from different countries, over 10 different countries in Africa, ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo njenga abasakhulayo, and sibonisane ukuthi singakulungisisa njani, abizwa ngesikhiwa ama-solutions, ama-sustainable solutions.
Yes, ngathi baningi kanganani abakhonapho emhlanganweni lo oqakatheke kangaka?
Abantu abangu-200 from 10 different countries.
Ye, kuyini okutholakala khonapho nxa liqhuba umhlangano wenu? Ngathi kuzaphumani?
Ngibona ngani okuzaphuma kakhulu lawa esiwathi ngesikhiwa ama-collaborations. Sifuna ukuthi abantu besebenze kanye, abantu abaseZimbabwe, abaseSouth Africa, abaseMalawi, amazwe wonke lawa ahlangeneyo lawa. Sifuna ukuthi besebenze ndawonye, becabange ndawonye ukuthi kuyini esingakuyenza sonke ukuthi ilizwe lethu ne-continent yethu iphumelele. So siyakhayela ukuthi ma iphela le summit, abantu abaningi abalapha bazaba besebenza bonke ukuthi bebe lama-projects, lama-initiatives amaningi-ningi azasincedisa sonke.
Abantu abaningi abangena inhlelo lezi batholani asithi ke ongene kuyali uya bephuma lani kona
baziza i training lemfundo ukuthi bebe zifisa ukuthi izinto ezinjenga i leadership i development i entrepreneurship okwamabhizimusi ukuthi bakuhambisa njani lokho kuyabanceda ukuthi masele buyele ngkhaya bevele America ihambe beqhubeka lo msebenzi abakade bewuyenza kodwa bebe bekwanisa ukuba ne-impact enkulu ukuyedlula lokho abakade bekuyenza. On top of that, ma besuka basuka bele lawa esiwatsho ngesiwa ama-networks kusitsho ukuthi yabo sunabantu abaningi okwanisa ukusebenza labo abakakuncedisa ngezonke izinto oyabo uzama uziyenza bengabe ngama-business partners abanye babe ngama-experts benolwazi ezinye izinto wena oyabo ungazazi. So lawa yiwo ama-benefits aphumayo from ukuba yi-exchange alumni.
Yes, ngathi wena wawuyali wawungaphiwa ngikhona njalo watholani kwizifundo zakho?
Mina ngangena ku-Mandela Washington Fellowship and ngayenza ngo-2022. In fact, sasiqale ngo-2021 kodwa yapostponwa ngoba bekule-COVID-19. So azange sikwanise ukuhamba emazweni. Kodwa uthe ebuya u-2022 sakwanisa ukuhamba sazuza leyo training eqakathekileyo. And engikuzizileyo mina personally ngama-collaborators. Yonke into engiyenzayo there's at least one umuntu oku-exchange alumni engisebenza laye. So you find ukuthi khona lokho was the best advantage for me suka kuprogram le ngoba singilabantu abokusebenza labo abantu abalolwazi ukuyedlula mina.
Lo ngumnumzana Ben Jermaine Ncube obaxoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVictoria Falls. Abanengi asebathatha umhlala phansi bathi lanxa bethakazelela umthetho omutsha osalungiswa okuthi isikhwama samapentsheni sizimele sodwa, izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazekile ngemali ephansi eziyiphiwayo njalo umthetho lo awukuhlolisisi lokho. Unqwele Dube usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abakade bebuthene koBulawayo emhlanganweni obuqhutshwa ikomiti yepharlamente ebona ngezisebenzi zikahulumende izolo bathe imali yomhlalaphansi abayithola ebangela ukuthi beqhubeke behlupheka, ngakho bafisa lomthetho ozasungulwa obelakho ukuthi iholo lihlale lihlolisiswa njalo likhutshulwa uma kulesidingo. Unkosikazi Ain Mutamburi Dube owayesebenza kugatsha lwezempilakahle uthi nxa ungelayo kuncedisaye uyabe usenkingeni enkulu kakhulu.
Ngimele ngibhadale irenti, i-city councilor, ngimele ngithenge izesa, ngimele ngiyebona udokotela, ngimele ngithenge amaphilisi, ngimele ngidle.
Abanengi bathi bathola imali engaphansi kwekhulu lamadola eMelika engeneli ukuthi bakhokhele indleko zabo kumasipala kanye lokuthenga ukudla. Unkosikazi Priscilla Mpofu weluveve uthi ubona umthetho lo osalungiswa umuhle uma imali yezisebenzi ingasoze intshontshwe.
Provided singabi iZimbabwe le esiyiyo eyokuthi ziyathi imali zethu sesivumile khona ngakho phezulu zibe zikhuthathuthwa.
Owayesebenza kugatsha lwezemfundo umnumzana Webster Sibanda ukhale ngokuguquka komthetho awulawula ukuthi osetshiye umsebenzi uhola okungamachuma esithupha lasithupha ekhulwini 66% kumholo otholwa ngulowo wenza umsebenzi ayekuwo engakaphumi. Uthi ukuhlanganisa abantu bahole okufanayo akulunganga.
Impayment at that time was 2/3 of what those in your previous grade were getting. But what happened later on, 2021, bar reverse, we were punched and we were now all on one pension, which is very unfair.
Abantu abaningi basukume baphuma umhlangano uqalisa besizwa ukuthi umthetho lo uqondane lezisebenzi zikahulumende kuphela. Omunye wabo ngumnumzana Misheki Ngulube owayesebenza kololiwe othi badane kakhulu ngokuthi sebecezwa ngoba induba bakhangelane lazo ziyafana lalezo ezabasebenzela uhulumende.
Sathina sinama problems amaningi. Impension yangkhona sihola is less than 200 after working for companies for more than 30 years. So namhlobo sicanga ukuthi sizabuya lapha khulume labo ukuthi ndiyengezela imali.
Ilunga lephalamende lemakhandeni Luveve umnumzana Decent Bajila wengxenye yekomiti ethapha imbono yabantu kulolu hlelo eParliamentary Committee on Public Service Labour and Social Welfare uthi lapho asebehambe khona ukugoqela ePlumtree Lupane kanye leBulawayo abaningi behluleke ukwehlukanisa phakathi kwalabo abasebenzela uhulumende lamankampani azimele wodwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingungqwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele kuhle namuhla njalo sekungani uyaphepha kancane kumkhuhlane wamaphaphu kanye lowezinso. Uselemi maviki amabili lengxenye esesibhedlela. Ele South Africa lithi likhathazekile ngokwehluleka kwamazwe akumanyana we-G20 aqhube umhlangano omkhulu kulelo lizwe ukuphuma lezinqumo ezibambekayo ezokwenqabela ukukhudumala komkhathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi uMongameli Zelensky wakwele Ukraine uza kuya eWhite House kusasa uyasayina isivumelwano sokuba eleMelika lembe amatshe aligugu atholakala kulelo lizwe. Kodwa uZelensky uthi kulokunye okumele kulungisiswe bengakasayini isivumelwano lesi. Isivumelwano lesi siza kuphayela eMelika ilungelo lokwemba amatshe aligugu kwele Ukraine njengendlela yokubhadala izikhali ezaphiwa ele Ukraine ezokulwisana lebutho leRussia elahlasela lelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona sibili ngathi umhlangano uza kuba khona. Ngibona ngathi uthenge ngolwesihlanu. Nxa esitsho ukhangela angathi kwesinye isikhathi angathi kakwazi ukuthi uyabuya, kwesinye isikhathi angathi uyabuya. Engikubonayo ukuthi awusoze ube mnandi umhlangano wakhona ngoba ungathi upresident we-America uyeyisa lo upresident we-Ukraine nxa ngimkhangela ukwenza kwakhe. Ngekho kumele ungathi lo owe-Ukraine kufanele ukuthi abuye azeguqa lapha phambili kwenkosi.
Baba Mthombeni, umhlangano lo njengoba ukhanya sengathi uzakuba ugxile kakhulu kudaba lokwenjiwayo Ukraine, libona sengathi udaba lolu luzaphuma njani? Kungaba lesivumelwano esininjani esiza kwenziwa phakathi kwababili laba ngesikhathi behlangana?
Angithi nxa ukhangela kuhle sokubonakala ngathi uTrump ungathi usefuna ukuhlawulisa, kungathi ukuhlawulisa ukuthi sanginike imali eningi sekufanele ukuthi lilethe enye imali. Nikho ke khonapho abasebekhuluma ngakho njengoba babengamnqusanga kulwana umhlangano wokuqala engena labameli be-Moscow. Ngilapho embona khona ukuthi lokhe kungathi kufanele ukuthi yena azizwe lo president we-Ukraine engathi ungaphansi, angathi ubeqala, angathi kufanele ukuthi anenga, angathi kufanele ukuthi atshelwe ukuthi lokhu kuzaba yilokhu, lokhu kuzaba yilokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ube secingweni le Studio 7 eseDallas khonapha eMelika.
Zimbabwe!
Namuhla kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba lokubotshwa kwentathelizindaba yephephandaba le-Newsday lomsakazo ngamabonakude HSTV uBlessed Mhlanga owetheswa amacala okwethula umbiko okhuthaza ukuthi kube lodlakela njalo olokhu evalelwe esitokisini. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Witness Dube ilunga lebandla leZANU-PF endawonye lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha njalo engumgcini sihlalo we-Abameli Lawyers for Human Rights onguye osungula lingxoxo.
Intathelizindaba nxa sikhangele nje ngelihlo lengqondo umuntu osebenzela into okuthiwa i-media house e-registered eZimbabwe. So nxa yena esenza umsebenzi ngendlela awenze ngayo sithi right kulokuthi uphambanisile esingakuvumiyo futhi kuyabe kuobani ukuthi hhayi uyi-target siyi-an individual not i-media house. That's the first thing. Secondly, how would I start it in the way of the constitution is near factor who would be in media house in a manu yellow in terms of section 61. Ingathi sesibuyele emuva in terms of senior constitutional democracy.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube, ungathini ngokwenzakalayo?
Kukhona okungafanele kuphendule ngokuleso sihlalo. Kodwa okumele kuqakatheke ukuthi amalungelo athi onke njengonezindaba kumele alandelele, akumelanga ukuthi ahlukunyezwe, akumelanga ukuthi ethethwe amacala angaphandle kwalokho umthetho ovumela ukuthi akwenze. Ngakho i-interview yakhe nobaba uGeza ingaba ulazo impahla ukuthi zingatholeka ezingafuni ukuthi sizihlele sipereketeni ukuthi onezindaba kumele babele nokukhululeka okugcweleyo ngoba yikho bantu abalelelikayo. Kodwa ngaphezu kwalokho nakonezindaba banezofo ukuthi babekwazi ukuthi basebenza bephakathi komthetho ungagudlisi lapho okungathi ukuthi kumise khona ukungahambeki.
Nanso indaba mnumzana Sithole.
Ngiyamuzwa ubabudube kodwa kunento one angafuni ukuthi kudubotshwa ikhampani kuba ne-hardship ebopha ikhampani ithumele i-representative ukuthi iye kwenza khonokho. One say interviewyana ngezinto ezenzakala kuZANU-PF iteyithi lena ngathi icala ukuthi alenzwe individual this particular individual yiliphi andeku nantili yasibuse ukuthi ivele umuntu ekhomiki angabhala istori under ikhomiki kubotshwa. That is not true. It can never be that way. Over and over, we want to come to Geza, into a school mile, around the school we use, many so many are watching. It is overhandedness, they are saying this time around. This is the truth. Now we will do this, and then this is the number of relations, but we are cute, it can never be necessary.
Nanso indaba mnumzana Dube, kungabe kuphathelane lezo mbusazo yini lokhu ngokubona kwakho.
Kuba umhlanga kwakuthina lokhu okukhulunywe ngubaba uGeza. Ngibotshelwa ukuthi wayenza leyo interview waba lesikhathi sokuthi ayibone waba lesikhathi sokuyishuza wabona ukuthi ezinye zezinto mhlawumbe ezikhulunyiweyo zingaba zingekho emthethweni. Angitshongo ukuthi azikho emthethweni ngoba umthetho kawukanqumi futhi akekho umuntu kahesi phakathi kwethu legqwetha ongayinqumi ukuthi lezo zinto azikho emthethweni ukwenzela ukuthi kungabiyi mhlawumbe wazalisile ukuthi noma ngubani angahamba e-studio uyafika akhulume noma
Mnumzana Sithole, ungathini ngamazwi kamnumzana Dube?
Asithi ukuthi ubaba uMhlanga usetholakale enecala. Sikhuluma ngendlela ukuthi ebotshiwe, ebotshelwa ecala. Okwenza ukuthi kutagetwe an individual yi-state ikuthi kuthiwe amanye ama-journalist lawa alandelayo lawa angayenzi umsebenzi wayo ngendlela okumele ayenze ngayo nokuthi thina lathi thina abalaleli i-access to that information is a constitutional right. So kakhethi ngendlela okho kuzenzakala ngayo ngendlela okwenzakala ngayo ukuthi yuphi u-journalist eZimbabwe ongahamba ayi-interview uGeza kumbe omnye umuntu okhuluma njengoGeza.
Izelitho
ngiyangena phakathi kwabo ngiyongitshela ukuthi i-constitution phela ngiyathi ikhuluma
Long umnumzana Witness Dube ilunga lebandla lezanu-PF obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha njalo engumgcini sihlalo we-abameli Lawyers for Human Rights velo sithandekile Mhlanga o-Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele ku Studio 7 e Voice of America Sagaza sise Washington DC. So isikhathi sokuzama imbono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Yeye. Ziyanle silo sizosunyama sikamthwakazi. Lina abalendlovela amandla enhlala sezansi. Yabingelela Studio 7 olibingelela ngokhanda lemvu madodoma gadle iphindelela njengeload shedding. I21 elihle ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli bakhona ngegama lenkosi ngidiphila nini mina ngiyaphila. Right. Awuyahleka noma isidumbu silaphana kuyahleka nkosi yami yahleka ngingahleke. Ngendlela engibuhlungu ngakhona isitha esikhulu emathebeleleni ngogawule lo belief lo malucky inkomo lo Richard Moyo lo Obed Mpofu yizizitha ezinkulu ezenza abantwana bemathebeleni zidonse nzima yiba abantu abayizitha kakhulu abafuna ukuncwetshwa indlebe lezi bake baphaphame kakhulu funa into zethu zingahamba zibe right zisikhulule kulawa malahle esitya kuwemihla lemihla sitshiswa yibo laba bantu ngoba yiba abantu abasibulalayo kakhulu. Kodwa ngeke basole labo kangako ngoba bathathela khonale ubokhulu babemuva le eyiba abantu ababekhulumela iZANU-PF.
Njani basakazi kunye labalaleli, mina okhuluma unkosi umfana ophuma endaweni yaseNkayi ngokuhlala ngisekhawuke bhaki. Mina bengixele kakhulu ekutheni besicela ukuthi i-government isakhele ama-secondary e-Country Park ngoba sile one. Sifisa ukuthi entshonalanga kwe-Flyover sibe le-secondary empompini, ekharavani, esigodweni, phansi ema-13 esigabeni kube lama-secondary ngoba abantwana basokola umntwana esuka esigodweni esiye e-Country Park esemakhandeni abanye balamali abaye bayaluveka. Besicela khona lokhu ukuthi i-Country Park labantu abaningi kakhulu nxa sikhangela amalokishi namalokishi besicela ama-secondary ama-government not ama-private adulayo wonke umuntu oza afford besiyakhele noma 4 or 5 abantwana bekwazi ukufunda sokungangezelwa ama-primary kusiyala. Hhayi, siyacela lapho ku-government ukuthi hhayi lokhu besicela besilungisele, hhayi okunye lokhu siyakubona vele siwasivuka asikho ukukhangeli kangako, sicela ama-secondary. Ngiyabonga basakazi.
Hey Gibbs, njani lapho Gibbs? Lova kancube lapho njani? Kodwa lapho Studio 7 athi siyaphila. Lo khuluma ngumbulazi lo Thakazi Protest for Change. Ya, Studio 7 siyabonga indaba elisinika zona ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke ngifuna ukubuza ukuthi kanti indaba zokumthokazi indaba la khuluma indaba zokumthokazi. Abantu bakithi bayabotsha bahlukunyezwa izanu laphana ekhaya, iyabahlukumeza kakhulu abantu be-MRP laphana. So into engifuna ubazi ukuthi kathi indaba lezi ziyakhetha yini ukuthi likhulumazi, ngoba ngathi igxile endabeni zezanu kakhulu. Ngathi igxile endabeni zezanu, ngathi likhuluma indaba zezanu kakhulu. Ngapha kithi umthokazi ayikho into engingakhuluma ngayo yini Studio 7.
siyabonga siyabonga kakhulu Studio 7 siyabonga kakhulu siyahlukumezeka emathebelendi ngapha izani yasihlukumeze sibophela abantu alikhulume ngakho kanti uhamba njani elikubuza ukuthi ngabe imanagement yena ingaphansi kwezanu na umbuzo emfuna ukuba wazi naye ukuthi likontrolwa izanu yini ngoba lisele-Washington DC khona ngapha ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu Dube.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje asiyihluzeni bamama sixoxa ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezigokhela umthethandaba namhla ohle sesinqumo sawo phezu kwesicelo sikaBlessed emhlangeni sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Siliqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngesithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.